Mugwaro raburitswa nebhanga guru renyika reReserve Bank rehwaro hwekushandiswa kwemari yenyika kana kuti monetary policy statement, gavhuna webhanga iri vaJohn Mangudya vati kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika haukodzeri kuti vashandi vawedzerwe mari yavanotambira. VaMangudya vati chinokwanisa kuitwa kudzikisa mitengo yezvinhu kuitira kuti pave nekukukwidzana mukutengeserana, zvavati ndizvo zvinoita kuti upfumi hwenyika hukure. VaMangudya vati kuwedzera vashandi mari dzavanotambira pari zvino pasina kusimbaradzwa kuri kuitwa upfumi hwenyika kunokonzera kuti nyika igwadame. Zvichakadai, sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rasvora danho ratorwa navaMangudya iri. Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vati hurumende haifaniri kungomhanya kuita zvinhu isati yanyatsoongorora kuti zvinhu zvakambonyatsomira sei munyika.
Nguva dzakawanda haisi kwekutanga kuti vakuru vehurumende pavanoti vanoda kugadzirisa zvinhu vanongojamuka vasina kumbodzamisa pfungwa dzavo kuti ndezvipi zvinofanirwa kugadzirwa. Panyaya tiri kutaura nezvayo, mumwe anogona kufungidzira kuti muno muZimbabwe mawages ndiyo problem, asi kwete, haisiriyo problem. Saka tine dambudziko iroro kuti hurumende inongomhanyira patinoti pachirungu masymptoms here, asiri maproblems. Kana tingatarisa nyaya iri kutaura yemawages tichikompeya nemurijini, mawages etu haisi yeproblem, anenge ari pasi chaizvo.
VaMoyo vati vashandi vachatora matanho akawanda anosanganisira kutaurirana nehurumende kumusangano unenge uri pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi unodaidzwa kuti tripartite negotiating forum.
Iyo zvino zvatiri kuita ndezvekuti titaure chokwati. Zvakashata zvimwe zvinoitwa zvinofanira kusangana nechokwati. Saka isisu nemaresearches takaita neumbo huripo tiri kuisa izvi papublic domain kana kuti maZimbabweans azvionere, azvizvire kuti haisi chokwati problem, haisi mawages. Saka kuratidzira kunouya nenzira dzakasiyana-siyana, haisiko kuti kupinda mustreet kudemonstrata ndiko kuratidzira. Vanhu vanogona kuratidzira nenzira dzakawanda. Iyo zvino tamboti titaure nehurumende. Kana tazosvika pachinhano chokuti tinopinda mustreet, aiwa, vashandi vachakurukura kuti iyo zvino tombopinda mustreet, asi iyo zvino haisiyo nyaya iri kutarisirwa.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvevashandi, amai Priska Mfumira, kuti tinzwe kuti musangano weTNF uyu uchaitwa rini. Mumashoko avo, vaMangudya vatiwo vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitatu nezvidimu zviviri kubva muzana, kana kuti 3.2% gore rino, kuburikidza nenyaya dzekutengeswa kwezvicherwa, kugadzirwa pamwe nekutakurwa kwezvinhu. VaMangudya vatiwo bhanga ravo richatora matanho ekusimbaradza nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviuye kuzosima mari yazvo munyika zvichishandisa kambani iri pasi pebhanga iri yeHomelink. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.